Vakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital nesvondo. Varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurapwa nechimbi chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana siyana. Baba Nyasha chandaona mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu svondo rapera mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHopley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulenzi iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaipisisa.
Nezviromo kusene kumafufu ndakamukira ndichibva kuHopley ndoda kuti ndinge muWaterfalls ndakasangana nematsotsi ndobva vandiataka nokutitorera bhutsu nokunditorera sheti yandiane nayo nemari yandiane nayo kwandisati 130. Saka ndakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulensi ikazonditora ikandiisa kuno kuHarare Central. Ya ndakabatsirwa handinesa ndiri kukomplaina. Saka pari zvino dokita ndatomuona ndamirira kuti ndibude.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulensi kubva kuKaroi muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation. Saka apapa operation iyaya payakayaita yailika ndopandakazoiswa colostomy. Saka colostomy haina haisi permanent. Saka ndakanzi ndichavharwa, asi kuti ndivharwe anzi pari kudiwa TPN, matotal parenteral nutrition. Saka inini handisi kuafoda kumawana, ndozvikuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Colostomy yaibatsira paoperation payailika nenyaya yechikafu. Saka chikafu ndakabva ndakadya chikafu chobva chabuda pacolostomy ndorega kugutisa stereki. Pandonzwoda kugutisa paipai chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa stereki ne20 inobva kuKaroi. Ari zvino ndiri ndegani. Asi kafu tinopiwa yedu poriji tii nesabzi pati semunhu ane colostomy manji nguva yacho yakati rebei mbichani tenda kunzwa nzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chePari Renyatwa neZero Wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital, asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimbri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa, vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chipfuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka.
Zvinhuzvachova madhokuta acho hapa. Dhokuta acho anenge achikunzi varikuuya vanhu vanenge varikuori paipanhenini pakai vanhu vasipisivhu vanenge kukasira. Saka zvakatoona ndozvinhu zvakaoma izvo. Yavakwanisa kusevha vanhu nekukasika vanhu vazvisevhuvaone kukasika vanhu vanenge vane problemu yakadaro kusevhuwa nekukasika.
Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Pari zvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majunior doctor vashoma vakadzoka, asi dambudziko nderekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa. Saka hazvibatsiri kuti majunior ange adzoka kubasa pasina anova supervisor, anova monitor, anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So basically hapana chambochinja hapa, zvinhu zvakangoita sezvazvazviri kubva strike ichitanga kusvika pano.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota razveutano Dr. Obedaya Moyo kuti tinzwe mamiriro aita zvino parizvino. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kuma district, kuma clinic, kuma provincial hospitals nezvinotanga tiri kuchinoi. Asi kuma central hospitals zvakaderera kushanda kwacho. Kana tiri kuona statistics zvinoripotwa, takaderera kudarika 70% reporting. Kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kuma central hospitals. Saka kuchine dambudziko.
Dr. Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvokuti bazi reutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.